Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 11/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende vari kutarisirwa kuita musangano nhasi kuti vatare matano okuenda mberi. Nhasi Zimbabwe ichatanga hurongwa hwekusima nhando yembanje inonzi hemp muHarare. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vari kutarisirwa kusangana nhasi kuti vatare matano okuenda mberi mushure mekunge utungamiri hwesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council watadza kusangana nevamiriri vehurumende nemusi wechitatu. Vashandi vehurumende vakanga vanyorera kuhurumende kuti vasangane nokukasika, asi zvinonzi hurumende haina kusimudza musoro panyaya iyi, izvo zvakaita kuti vashandi vafunge kuti vafuratirwa. Munyori wesangano reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vakaedza kusangana nehurumende kuti vazeye nyaya dzemihoro yevashandi vehurumende, asi hurumende haina kuita chido chekuti vagare pasi vachikurukura. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navatsatsunga naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Takakwanisa kunge tanyorera hurumende tichiti nhandiwe zvinhu zvaoma, vanhu havachakwanisi zvaakurema. Paya pavakambotipa paya rwendo rwapera, mari yacho iyoyo hakuna chaichatenga nokuti zvinhu zvakatokwira mheno rugumi rugumi. Saka ndokunge tanyorera hurumende kuti tisangane musi wa9 kuti tionesane kuti toita sei kuti vanhu vadzimurwe nyota. Hurumende haina kunge yatidaridza tsamha yedu. Musi wa9 wacho wakasvika, hapana wanga ati ataura nesu. Saka isu sevatungamiri vevashandi takaregai timboendawo tinonzwa kuti chii chanetsa kuhurumende ikoko. Saka takasvika koda kunzwisisa, tikaona kuti vava vasina kugadzirira kutaura nesu. Saka seApex Council takazogara pasi tikati, aiwa, kana pasina nhaurirano zvino vanhu vangangogara here vakangotarisana? Tikati tiregai titi mamwe vanhu vambodzokera kuvashandi vatinotungamirira, vanonzwa kuti zvazvadai todini. Saka iko zvine izvi zuva ranhasi taritsira chidanho ichocho, tichasanganazve seApex Council tonzwa zvabva kuvashandi kuti vashandi vanoti todini. Isu sevatungamiriri vavo tinongova nhumwa, saka tichanzwa zvinenge zvataura vashandi ndo zvatichaita.
Akanga adaidzira musangano wechitatu ndiani pakati penyu nehurumende?
Vakadanzira musangano tisu musure mekunge vashandi vatiudza kuti hazvichagoneki. Isu ndokunyorera kuhurumende tichikumbira musangano.
Saka mati manzwa here mhinduro kubva kuhurumende kuti iri kuti panyaya yechikumbiro chenyu chekuti musangane musati magara pasi musangano wekuti mutore matano?
Hatichazivi kuti vachataura nesu kana kuti hatina zvatati tanzwa parizvi. Isu tangototarisira musangano wedu.
Vashandi vehurumende vakawedzerwa mihoro mwedzi uno uchangopfuura uyu, ndo zvimwe zvamava kuti here mari yakapiwa iyoyo haichakubatsirai?
Zvokwadi zvinoita sedambe kana kuti senhema. Tisati tatomboiwana mari iyoyo, isu kuona kwedu yanga yatopera, nokuti zvaingoitika muikonomi ndezvokuti zvinhu zvakatotanga kutokwira kuita mujawo wokukwira uko zvakwira kwazvakwira ningo wakwidza vose vachikwidza uye vachikwidza zvokuzamurira. Saka kutozosvika iko zvino pakazotipakwirawo mafuta edzimotikari pakazo kwirawo magezi mariya yakabva yangoita sokuti hapana imhepo.
Munyori wesangano reApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare. Zimbabwe kutanga nhasi inenge yave kutanga urongwa hwekusima imwe nhando yembanje inonzi hemp muHarare mushure mekunge hurumende yatendera kuti patange kuitwa tsvakiridzo yekuti irimwe. Urongwa uhu huri kuitirwa pedyo neHarare Central Prison. MuAfrica, nyika dzakaita seLesotho neMalawi dzakatotanga kutendera kurimwa nekutengeswa kwembanje. Hemp inoshandiswa mukugadzira mishonga, tambo, mafuta nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wekambani yeZimbabwe Industrial Hemp Trust Dr. Zorodzai Maroveke.
Inonzi hemp tofunga pachishona tinoti rasikirwe nemazwi ekushandisa because inongonzi mbanje. Asi hemp nembanje yatinoziva mazwi zvakasiyana. Rara rekuti hembe rinotonzi rakabva pahemp iyoyi nekuti inogona kugadzira hembe. Saka zviripo ndezvekuti isusu tiri kurima imwe mhando yamunoziva kuti mbanje. Mhando iyi ndo isingadhaki, ndo inonzi hemp yakabva kupiwa mutemo mutsva mavhiki atipfuuri.
Saka makatopiwa reziness rekutanga kuti munge muchiirima?
Takangara tatopiwa reziness rekuita tsvakiridzo dzine chekuita nembanje dzose zvadzo. Asi zvazongonakawo kuti kwane mutemo unonyatsonangana neiyi isingadhaki. Tinova isusu tingati organization yakatanga kupiwa reziness remhando iyi muZimbabwe.
Asi iyo hemp yacho haina here matambudziko ainokonzera nekuti vamwe vanoti inogona kukonzera kuti munhu asanzwe zvakanaka pachipfuva pamudumbu vamwe vachiti dzimwe nguva vamwe vanenge vachirutsa.
Sekuziva kwangu netsvakidzo dziripo ndezvekuti hemp chinofanira kutanga chanzwisisikana ndechekuti hemp haisi mbanje. Ukaiputa unongo uchingofanira kune munhu anongoputa wawo wake mauso ake zvangofanira nemunhu angopisawo mauso akaputa. Ukaidya masidzi acho, mhodzi dzacho dzinodyiwa zvakangofanira nezvatinoita soyabini chiyasho, hauna kurwara kwaunoita chinotowana utano. Saka kungoshayikwa kweruzivo nekuti vanhu vazhinji havasati vakuidzidzisa kana kuziva. Saka isu tiripo pakutodzidzisa, patsvakidzo dzatiri kuita vakawanda vachadzidza zvakatowana.
Saka urongwa uhu huri kuitirwa papi chaizvo?
Urongo unango chichirwa paHarare Central Remand Prison paNewland muHarare.
Sei mafunga kuitira panzvimbo iyi?
Isusu takange tatarisa sekuti organization yedu it's a trust tiripo pakukurudzira hurumende kuti iise mutemo neyatingati mapolisi anotsigira industrial hemp. Panzvimbo apa mukatarisa location pakata sepakati pari central pekuti taitarisa kukata makosi, taitarisa kuti sezvo iri demo iri experiment, mukuru wenyika akati izvozvi ndoda kuona pamakati naita hemp yacho. It's a 5-minute drive. Zvakarezvo hatizi mukati mejeri, titori kunze kwejeri, kungoti ndo panhu pacho, ndo adresi yacho. Hatisi tori mukati mejeri, tiri kunze. Saka takangopiwawo garden rinongoendana nezvatinoda kuita, asi hatishandiri mukati memajeri.
Zvinozofamba sei kuti mukwanise kuti muzotanga kutengesera vanhu kana kutengeserawo kudzoko?
Izvo tichiri kure zvedu nemhaka yekuti mimwe mitemo yacho ichiri kutovambwa sezvo iyo hemp yakabva kungosunungurwa pachinguva chatipfuuri ichi. Kutengeswa kwembasha dzakagadzirwa nehemp kuri kutoitika muZimbabwe, izvi hazvisungisi. Kutengeswa kwemarope akagadzirwa nehemp kuri kutoitika muZimbabwe. Asi chinorwadza ndechekuti zvinhu zvese izvi zvakagadzirwa nehemp zviri kutengeswa munyika medu zvinobva kune dzimwe nyika.
Mukuru wekambani yeZimbabwe Industrial Hemp Trust Dr. Zorodzai Maroveke vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira muSouth Africa zviri kutambira nemufaro Mutongo wedare remunyika iyi wekuti kudzingwa basa kwakaitwa vachikairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa neimwe kambani yemuSouth Africa hakusi pamutemo. More Blessing Munjoma anotipanyaya iyi.
Vachipa mutongo wavo wechimbi-chimbi mwedzi wapera, mutongi wedare rinobata nyaya dzevashandi muJohannesburg vaJustice Rapkin Naker vakati makambani akadzinga vachairi ava akaita izvi achityora mitemo yenyika iyo isingabvumidzi kuita rusarura. Mutauriri wesangano reZimbabwe Old Truck Drivers Association vaWellington Manyonda vati sangano ravo ndoro rakakwidza nyaya iyi kumataredzi mhosva richipikisa makambani akange achi dzinga kana kuda kudzinga vachairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa.
Mushure takamboita dambudziko ratakasangana naro rekurohwa nekubuditswa kwemabasa kwemaZimbabweans nenhengo dzinozvidaidza kuti ATDF Old Truck Driver Forum anova macitizens emSouth Africa. Pakudaro isu sezvizvarwa zvekuZimbabwe takatsvaga nzira yekuti tikwanise kunge tichizvivikirawo. Takaona kuti pakuramba pachiitika kubuditswa kwemabasa kuvanhu whether vane mawork permit kana kuti havana mawork permit zvakaramba zvichitibata.
VaManyonda vakati kambani yeRenat Transport Group kana kuti RTG ndeimwe yemakambani yavakaendesa kumatare sezvo yakange yadzinga vachikairi vaipfuura zana nekuda kwekuti vaive vasiri zvizvarwa zveSouth Africa.
Mumutongo wavo vakatura kuti munhu anokwanisa chete kudzingwa basa based on the grounds dzekuti atadza kuteerera mitemo yepabasa kwete on nationality levels.
VaManyonda vati kunyange vari kutambira mutongo uyu nemufaro, sangano ravo richaramba richienderera mberi nekokana nemakambani achadzinga vachikairi zvisiri pamutemo.
Ii victory yatibatsira kuti tichaenda kumakambanizi akafanana naana Timelink vakadzinga vanhu maZimbabwe. Saka tichiri munzira izvezvi tine rimwe sangano futi rinonzi Positive Freight Solution ratiri kudafuti kuti tinge tichienda kumalawyers edu kuti ritumirwe matsamba ekuti rimire zvariri kuplana in terms ekuti riburutse zvizvarwa zvemuZimbabwe matrucks.
Mumwe wevachairi vari muSouth Africa vaRight Moyo vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Vakomane vemuno vanenge vachitaura nyaya yekuti tinovatorera mabasa, asi mabasa aripo, kambani iri kuemploy vanhu kusingaperi. Havauye pakambani pane chikoro chinodzidzisa vachikairi kuchikaira from zero as long as munhu ane license. Havauye ende vakomana vari kudzidzisa vakawanda pachikoro ipapo ndevekumusha kuZimbabwe. Saka mutsvakurudzo yandakaita takaona isusu kuti vakomana ava vazhinji vacho vanenge vachingotaura dzekunetsa vanenge vari vanhu vakamboshanda pakambani vakabudawo basa.
Mutungamiriri wesangano reInternational Cross Borders Traders Association vaDennis Juru varumbidzawo matare emuSouth Africa nekuve mutongi gava wechokwadi. Kambani yeRTG iyo yakadzinga vachairi basa mushure mukunge yamanikidzwa kuita izvi nesangano reOld Truck Drivers Foundation yakaudzwa nedare kuti ine kodzero yekupikisa mutongo wavanaika musi wa20 mbudzi usati wapfuura. Vachairi ava vakadzingwa basa panguva iyo zvizvarwa zveSouth Africa zvairwisa vabva kure zvichiti zviri kutorerwa mabasa azvo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette mune nyaya inoti vazhinji vari kuti deno Zimbabwe yashandisa mari yekuSouth Africa yemarands. MuNewsday, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti inoda zana remamiriyoni emadhora kana kuti $100 million kuti ikwanise kuita basa rayo gore riri kuuya. MuChronicle mune nyaya inoti vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela mupoko. Avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa chigaro chavo zvisina kunaka vachatongwa kubva musi wa12 mbudzi kusvika musi wa15 mbudzi gore rino. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi vateereri nevashamarari veStudio 7. ningi naitwa Primrose from Victoria. Tungoda ngo taura ngo jipamsoro pe zvikuitika kunyika yedu kuZimbabwe. Tinotoona tikada kutarisa nehurumende yanga iripo kare, totoona kuti nguva yamugabe yanga itori nani dani yagaro yamunangagwa, yamunangagwa iri kurwadza kurara. Zvinhu zviri kungodhura, paitonga mugabe chingwa taingotenga dhora chimwe. Zvinezvi chingwa uchachitenga zvinhu zvinongokwira everyday. Ende kuno isi tiri kuno kuSouth Africa. Toshwiro dai zvinhu zvaita munyika yedu yaitawo zvakanaka, tokwanisa kugarwa kunyika tikagara zvakadzikama tisingatyi, tisingavhundutsirwe, nokuti kuno kugara kuno kushinga unongogona kungourawa anytime, nekuti vanhu vekuno havatidi zvekesi. Saka tinongoti dai Mwari vatsungirawo nyika yedu yagona kuita zvakanaka, kana kuti ivo vamunangagwa vagona kupowo vamwe, kana kuti vabatana naJanita pamutinga nyika yedu ingabudi.
Makadii makadii veStudio 7, makadii nevateereri vose. Ndine nhau yandida kutaura pano paStudio 7, nhau yemaererano nekuri kuenda nyika yedu. Kudai vese vemachechi vanoti tiri kunamatira munangagwa kuti Mwari vape njero dzokutonga vambomira, munhu wese angotaura nyaya yekukurudzira nhaurirano pakati pevaviri. Ende kwete nhaurirano kune mapato ese madiki aa, nhaurirano kuna vachamisa, nekuti ndo muridzi wechinhu, ndo akasunga chinhu chake. Saka dei tambokurudzira nhaurirano, nekuti kuri kuenda nyika uku inokwanisa kuzosvika panguva ya2008 oro mou.
Makadii zvenyu, ini ndoitwa Mairuti, ndiri kuEast London. Nai pane mubvunzo wangu ndepekuti kove makereke zvavari kuti ngakumbomirwa sarudzo kusvikira 7 years dzakwana kuchigadziriswa zviri kunetsa munyika, anenge achimbotonga ndiani pa 7 years idzodzo? Zvemunyika izvi zvichigadziriswa, anenge achitonga ndiani? Pakuti iye zvine zvitapfidza negore nehafu dzatongwa naED, iye zvine zvitanzwa maschool fees tiri kungobhadhara, achitopwa achitopwa, taneta taneta veduwe. Ii, kana kuri kuti papa ari kumbomirwa kuitwa sarudzo kuchigadziriswa zviri kunetsa munyika, idhiwa shino ngaambomiswawo futi parutivi, pasari pasina anotungamira nyika zvichigadziriswa, nekuti taneta.
Makadini vateereri veStudio 7 nevashamarari veStudio 7, ini ndinoitwawo Majahanyana, ndiri kuno kuCape Town. Ndangatida kungotaura kuti vamunangagwa madii kudzorera majigisi emwana, nokuti majigisi emwana haadyiwe, mwana anoramba achipenga, uyezve mbudzi dzekuba hadzifudziki. Honai nyika yamakaba iyi, hamuchakwanisi kuitonga, haichatongeki nyika iyi. Nyika yakupenga, midzimu yaramba, nokuti makaba hamuna kuita kupiwa. Dzorerai mwana, mumpe mbudzi dzake, afudzi ega mbudzi dzake. Ndichida futi kutaura futi kuna vavareros banda, ndichiti hei, ndimi makuru emauto. November wakusvika uyu, hapana here zvamakatirongerawo November uyu? Tiitiriiwo, unaiwo zvokiita. November uyu wasvika uyu, muonawo zvokiita apa.
Makadii vose veStudio 7, vashamari veStudio 7, ndiri muno muSouth Africa ndichionawo nekuita zvokutiitira vamunangagwa izvi. Imwe munoonasa kuti munangagwa zvako zvako ane chaanoziva here mukati moupenyu hwake? Mugabe aitova nani dhani munangagwa? Madhuviro ari kuita zvinhu kumusha munangagwa azviona. Mugabe zvaikwira zvichidzika, nokumbira vamunangagwa vatiitire zvakanaka. Muna vachibva pachigaro vabve tiise chamisa, nekuti toda mbama 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 ndiyo yatotoda, kwete zvachi zvamunangagwa zvi haana chaanoziva. Iye zvino vanhu vari kutambura, vanhu vachifa nezhara kuZimbabwe, hama dzedu dzichifa nezhara, hama dzedu dzichifa dziri kuzvipatara, dzisadza kurapiwa nyaya yekuti madhokita asi kuwana madzau dzakakwana nekuda kwamunangagwa. Ipapo takumbira kuti mungopaona paungori mupahusisi kuti munangagwa ngaite zvakanaka.
Makadii makadii vashamariri veStudio 7, sanasiya nevatitungamirira vanajonga akandimire nevamwe vose vandisina kudoma nemazita, nhukwa sainyu mufaro. Tine chichemo uone nyika yedu yeZimbabwe kuti dai paine zvimwe zvinokwanisa kuitika, hauhau kuti ava vamoti vagarwa vakwanisa kusarinda chimuti vapao avo vachidiki vachanisa zvangirai hongu makapedzisa vakapedza vakauraya taitevungawo kuti nyika iyo zvinonga vachiitawo kuti chamisa atongewo tione kuti hazvichinjiwo here vamboburukirawo imwe pati vambosiya chinonzi ZANU-PF timbobvisawo chinonzi ZANU-PF tiraramewo tiri mukati menyika yedu torarama tiri muno musouth africa munomu torarama tiri ngehuku ngevanhu hauku ndori nani bhurera rerera rekuti vaingofunga kurawa nhasi rotourawa nhasi tinongoita vanongoita zvavanoda nesu because hasisi medu munomu maina tiri kurarama tiri panjodzi tiri pahondo veduwe dai vatiitirawo siriya zvinhu zvaita zvinenge zviri nani ndatenda hangu.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yawana ndege dzayo dzeBoeing 737NG dzakatsemuka pamapapiro. Pandege dzayo mazana masere negumi dzakatarisisa makumi matatu nesere dzakawanikwa dzakatsemuka pamapapiro adzo dzikanzi dzese dzichimborega kushandiswa. Kanzuru inotonga muSudan yadoma munhukadzi Nemat Abdullah kuti ave mukuru wemajaji kana kuti chief justice munyika iyi kanove kekutanga kuti munhukadzi abata chinzvimbo chakadai muSudan nemuAfrica. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusawirirana pakati pesangano rinoona nezvemutambo webasketball reNational Basketball Association nehurumende yeChina kuri kuenderera mberi. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo mizhinji uye achigara mudunhu reOklahoma muno muAmerica tafadzwa munjanja kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nyaya yakaitika ndeyekuti pane general manager weHouston Rockets, iyo inova timu yekuHouston kuTexas kunoku. General manager uyu anonzi Daryl Morey. Saka akakomenta achitaura achida kurakidza support yake nevanhu vakambinyikidzwa vanoti vakambinyikidzwa kuHong Kong. Vanhu ava vane mwedzi dzakati wandei vari kudemonstrata vachidemonstratirawo zvikonzero zvavo zvekusununguka muHong Kong imomo vachiti vakambinyikidzwa nehurumende yeChina.
Munoziva kuti vakataura vachiti?
Ivo vakangotaura kuti inini ndiri kubatana nevanhu vekuHong Kong nenyaya yekubatirirwa kwavakaita nehurumende yeChina. Saka kwanga kuri kungotaura kwekurakidza support kune vagari nezvizvarwa zvekuHong Kong nekumbinyikidza kwavari kuitwa neChina.
China chakaishatirisa chii pamashoko iwaya?
China chakaishatiridza ndechekuti Daryl Morey uyu wangu achiti iwe hauna chinzvimbo chekuti utaure zvinhu zvakadaro pamusana penyika yedu yeChina. Havana kufara nekukriticisa kwaanga achiita hurumende yeChina, kunyanya-nyanya vachitarisa mawirirano anoita hurumende yeChina neiyo timu yeHouston Rockets.
NBA chii chairi kuwana kuChina chinoita kuti nyaya iyi iite senyaya hombe-hombe?
NBA yakatanga kupinda muChina mugore ra-1990, in the 90s. Ndopa yakatanga kutanga kutengeserwa kuma television station emuChina ichirakidzawo magame eNBA. Saka relationship yacho yaane nguva yamo, and China ikazokwanisawo kunzwa vatambi vebasketball kuAmerica, Saka NBA yakakwanisa kuwana kutengesa kuoma TV rights kuti mabasketball aonekwe nevanhu vemuChina. Wanotengesa butsu dzinopfekwa nevatambi weNBA nemajezi. Ndingati mari inobuda ipapo nekuwirirana kweNBA neChina inokwanisa maUnited States dollars anokwana 4 billion.
Munoona sekuti pane chakakanganisiwa here nakochi uyu?
Munoziva apa paita kumakakatanwa emaonere zvinhu. Nekuti uyu general manager uyu muAmerican and maAmericans vanhu vanotaurawo pasi rose kuti vanhu vanofanira kuwana kusununguka kutaura nemafreedoms evanhu, kusununguka kwevanhu iyo yavanoti freedom of speech. Saka general manager anga ari kuexercisa freedom of speech yake iyo itori mumbumbiro wemutemo wemuAmerica. Asi zvava zvazoclasha neculture yekuChina. Nekuti China ihurumende inonzi iyo communist government, and vanhu vekuChina havana kunyanya kusununguka kutaurawo zvavanofunga.
Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma neStudio 7. Vateveri vemutambo wenhabvu munyika vanoti FC Platinum haina chekuvhunduka muCAF Champions League, kunyangwe hazvo yaiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvine nhoroondo yekukwidza zvine mutsindo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Ko unyange hazvo chikwata ichi chaiswa mugungano rimwe chete neAl Ahly yekuEgypt, iyo yakambotora mukombe uyu kasere neEtoile du Sahel yekuTunisia, iyo yakambotora CAF Champions League kamwe chete. Vateveri wemutambo wenhabvu vanoti chikwata chemuZimbabwe ichi chinokwanisa kubudirira mugungano reGroup B iri kana chikasatya uyezve chikaramba kudhererwa. Chimwe chikwata chiri mugungano iri iAl Hilal yekuSudan, iyo ine nhoroondo yekukwikwidza zvakasimba makwikwi aya. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya mumakota finari, zvekuti vakawanda vanotevera nhabvu muAfrica vanofunga kuti Al Ahly neEtoile du Sahel ndidzo dzichabuda mugungano iri. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaObed Masotore vanoti FC Platinum haifanire kutya sezvo zvikwata zvairi kusangana nazvo zvakaita mukurumbira kare, chasara chete sekutaura kwava Masotore ari mazita.
Mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaLloyd Sunday vanoti FC Platinum inofanira kuwedzera mwando kunyanya apo painenge ichitamba pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo. So long ari pahomu kavo anofanira kuimprova gemu ravo, nekuti mugurupu mavarika ndo mune maGiants.
Pamitambo mitatu pamusha yemakundano e2018 CAF Champions League, FC Platinum yakarohwa mumitambo miviri neEsperance pamwe neHoroya, ikaita mangange mumutambo mumwe chete neOrlando Pirates. Chikwata chemuZimbabwe ichi chiri kutarisira kuita zviri nani pane zvachakaita gore rapera, apo chakapedza chiri pasi pasi mugungano rayo. Asi FC Platinum iri kupinda pachinano ichi mushure mekupesana nemurairidzi wayo wemakore Norman Mapeza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vashandi vehurumende vari kutarisirwa kuita musangano nhasi kuti vatare nhano yekuenda nayo mberi. Nhasi muHarare, Zimbabwe ichatanga urongwa hwekusima nhando yembanje inonzi hemp. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndotimoswera zvakanaka.
So we see card this.